A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 22nd November 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the situation obtaining in Zimbabwe following the resignation of President Mugabe from power.
President-elect Mr. Emmerson Mnangagwa, who had fled to South Africa following what he says were threats to his life, is expected to be inaugurated on Friday.
Although there are some misgivings about Mnangagwa by some people who say he has been part of the system for a long time, despite that, there was a lot of excitement when he landed in Zimbabwe this afternoon and addressed an ecstatic crowd.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe and some parts of Africa on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz a short wave Monday through Friday at 8 p.m.
Diwa vatereri nevatariri, nguva ya mama kamirira ya shika, ya churongwa Diaspora Live Talk Forum. Tinga chitaura nishirikuitika mu Diaspora. Asi, atitarisi mu Diaspora chete, nemi varuku Zimbabwe, nishirikuitika ku Zimbabwe, tenchungo shitarisa. Sezukuru nasi tirukutarisa shirikuitika ku Zimbabwe, uko mutungamiri mucha, akasaru zvani batore zano PF, wa Emmerson Mnangagwa, vashika munyika. Vachitarisirwa kuti vachagadzwa nemusi wechishanu kuti vange vachiita mutungamiri wenyika zvichitevera kusiya chigaro kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. Izvi zvinhu zvanga zvichinzi nevanhu vakawanda zvanga zvisingatarisirwi zvakaitika zvokuti vaMugabe vakati aiwa ndaakusiya chigaro changu. Asi vakuru vanotika chisingaperi chinoshura zvakasvikawo pakuguma nezuro. Vazhinji vakutarisira yavari kuti New Chapter kana New Zimbabwe kubva kuna vaMnangagwa kana vakanga vazogadzwa kuve mutungamiri wenyika. Ndo zvatenge chikurukura nhasi pano kuti zvii zvamunotarisira zvikuru imi muri kunze kwenyika. Nokuti tinoona kuti vazhinji venyu vanga vachichema kuti hurumende yezano PF iri kukumbunyikidzira ikodzero dzenyu zvikuru panyaya dzekuvhota muri kunyika dzamuri. Zvinonzi nebumbiro remutemo ikodzero dzenyu, asi mamuchitadza kuzviita. Ndezvimwe zvezvinhu zvatei chikurukura kuti mungatarisira here kuti pane shanduko ingaitwa kana vaMnangagwa vave kutonga kana kuti zvinongoramba zviri zvimwe chete sezvo bato riri kutonga ringoriro rezano PF. Pindai muchirongwa tinzwe pfungwa dzenyu. Chris.
Yebo kambe Jonga, namhlanje ke kuhlelo lwethu lweLive Talk Diaspora Forum sixoxa ke ngokwenzakala eZimbabwe kulandela usuka embusweni kukamongameli Mugabe obesebuse okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa 37 years. Usuke ke izolo ngemva kokuba ibutho belingene lamhluthunela intambo zombuso lanxalo nibutho belisithi hayi elikwenzayo ayisikho ukuthi limhluthunele umbuso kodwa lifuna nje ukuthi likhangele labo abaseceleni kwakhe umongameli Mugabe abathi bona bayisigelekeqe baya abathembeki njalo yibo habenza ukuthi kungabi lenhlala kahle elizweni leZimbabwe. Siyazi ke ukubana bakhona abanye abafana labo Professor Jonathan Moyo labo Sevia Kasukwere kade ucatshangela ukuthi hayi yibo abachiwo ngelibutho kodwa ke kuthe ngokuya kwesikhathi sabona ke la uMongameli Mugabe engomunye othi osefakwa amandla ukuthi asuke esikhundleni wasuka. Sikhangela nje okwenzakalayo kakhulu lamhlanje. Siyabona ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa okhangelelwe ukugcotshwa ukuthi abe ngumongameli ngolwesihlanu ufike ufikile elizweni lapho obekugcwele abantu abaningi kakhulu bamthabela laye wasefaka nje ngamafitshane ukuthi kuyini obekwenzakala okwenzakala empilweni yakhe lapha khona wafakelwa ichefu ipoison siyakwazi le egwanda laphana ukuthi wathi semhlanganweni waba ngumuntu ongani kasezwa kuhle wazwa thathwa ihelicopter wasiwa esibhedlele South Africa. Kodwa lamhlufikile nje wachasisa konke khona lokho jonga.
We heard when he addressed the crowd at the ZANU-PF headquarters, he appealed to Zimbabweans to come together and work for peace, and he also said he will be looking at the creation of employment, jobs and economic growth. He also talked of cooperation from neighbors, and well, his emphasis was on the economy. He thanked Zimbabweans for their courage in what they did to make sure that things change in Zimbabwe, and that president, former President Robert Mugabe, managed to succumb to that pressure and left. And he said he is waiting for a new beginning, which is a new democracy and a new democratic Zimbabwe. And he is expected to be sworn in on Friday. Wongu tirikuta urapanye kuti vamunangagwa vakumbira ku wana we Zimbabwe kuti vabatane vashandire nyika murunyararo. Vataurunye kuti vachaona kuti mabasa awanikwa amutswa muZimbabwe, upfumi hwenyika hutange kukura. Vataurunye kuti vanofanange pachidzidzanwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ukama uchinakurudzwa. Asi chikuru chavanga vachinyanyo pikisa kana kuti kutsinira inyaya yeikonomi yeupfumi kuti unofanira kunge uchigadziriswa. Vatenda zvizvarwa zveZimbabwe nechivindi chazvakaita mukuona kuti zvinhu zvashanduka zvakamanikidza vamugabe kusvika vasiye chigaro. Hombe nyaya yavataura ndiye utongo hwejekerere, asi tinenge tichitarisira kuti zvinhu zvavanenge vasingazungonzi zvakapirira pamuromo. Zvinhu zvinofanira kunge zvichizoitwa. Tinotarisira kuti vachagadzwa kana kutoreswa mhiko nemusi wechishanu kuti vange vave mutungamiri wenyika mutsva. Ndo nyaya yezvimwe zvezvinhu zvatenge tichikurukura nhasi. Tarisiro yenyu kubva mune zvose izvozvi, Chris.
Yebo, Jonga. Yes, like Jonga is just giving us a brief of what the new president, the president-elect, Mr. Emmerson Mnangagwa said. Perhaps we can just have a few minutes of what he said in his own words. Let's take a listen to what he said.
Days ago, I received a letter firing me from government of the Republic of Zimbabwe as Vice President. Within two hours, I was informed about plans to eliminate me. Realizing that, on the 12th of August this year, I was subjected to poisoning, which resulted in my being airlifted to South Africa. And again, I thank you, the people of Zimbabwe, for your prayers. I survived that poison. This time around, I say to myself, I should not wait for them to eliminate me, but let me go out and with you, the people of Zimbabwe, the people of ZANU-PF, make your voice be heard. Today, this is me. I feel so humbled that We have remained here until this hour.
Yes.
At our headquarters,
yes.
Waiting for me,
yes.
That you see me and I see you.
That there was the voice of the president-elect, Mr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. He was addressing a crowd that welcomed him. I'm not sure if it was
at the ZANU-PF headquarters.
Oh, that was the ZANU-PF headquarters. Mm-hmm. Okay. Anyway, without much further ado, we have our first guest, Mr. Dan Moyo. He is the chairman of the MDCT, that's the main opposition party in Zimbabwe, and he is the chairman of the North America province. Welcome to the show, Mr. Moyo.
Thank you for having me, sir.
Yes, Mr. Moyo, there was jubilation, and I, you know, from what we're seeing, the pictures that we saw and the videos, it was like, you know, back to 1980. How did you feel when you heard that President Mugabe, after 37 years, has finally succumbed to pressure and resigned?
It was really with jubilation to know that finally the tyrant, the dictator, the murderer has finally been forced out of power.
Oh, Mr. Moyo, sorry, I would like to, you know, we have heard those allegations, but they were not proven, so we won't, you know, go on air with those allegations saying that he is a killer and all that, a murderer and all that. So anyway, you can continue.
I beg to differ, Mr. Gandhi. Even the United Nations knows about the Kukura Wundi.
Mm.
The Catholic Church did a very well thorough study explaining that the soldiers under Mugabe's command made at over 30,000 people in Machiavelliland. So for you to say that these are allegations, I disagree completely with you. They are not allegations, they are fact.
Okay. Yeah, Mr. Moyo, you know, we happen to have a guest, another guest, Mr. Thomas Mafumo, and he has other engagements. So we will come back to you as soon as we finish with him. He's here with us for just 2 minutes, if you don't mind.
I don't mind.
Okay, thank you so much, Jonga.
Mafumo, tunakutambira hii pachirongwa. Tinotenda hadi kunoziva kuti mune zvakakubatai zvakakosha asi makwanisa kuwana nguva yekuuya pachirongwa. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechiitiko chakaitika nezuro kumusha netarisiro iri kuitwa nevanhu pamusoro peremangwana reZimbabwe.
Ndingangoti kana zvakaitwa nemasoja vana General Chiwenga. Zvakanaka kana vachiitira vanhu vasazvizvo kwavasangavarege kuonekwa vaitiva kuti zvavaita izvi vazviitira ivo kana vaitira vanhu ruzhinji rwevanhu chinodiwa kubatanidza vanhu zvese izvi zvatava tichingoita tichingoti henzi pasina nhigi pasina nhigi ngazvipere vanhu vamwe chete ava vamuri kurwisanisa muri kupaunzisa vanhu vamwe chete zvavari vanhu vamwe chete vanoda kuti vabatanidzwe kubatanidzwa kwacho munhu uko vanoda kunhingi leadership inovabatanidza ichivataurira kuti ngatibatanei ngatidananei vati vakei nyika tiri pamwe chete takaisa musoro pamwe chete kana vaitira vanhu zvakanaka asi kana vaizviitira ivo hazvina kunaka
saka mungatarisira here shanduko pana vamunangagwa toti ndo vazogadzwa kuita mutungamiri wenyika tichitarisawo vamugabe tichiona kuti ibato rimwe chete rezanupf
vangangoita zvavo kaningiri for the time being, but tinoda kuona kuchizoitwa my elections aya avaitaura aya isu hatisi kuda kuti isisu vagare ipapo vozonzi vaakugara makore vari ipapo my elections aya ngaangoenda semarongerwo azvanga zvakaitwa ivo vatora chinzvimbo chemunhu angachapinda futi my elections saka ndio akupinda my elections saka toona kuti vanodiwa nevanhu here kana vasingadiwe nevanhu ndo vanhu vanenge vataura ka ndo voice revanhu ka toda kuti tinoda munhu anobatanidza nyika isu hatisi kuda zvedynasty aiwa zvokuti pati imwe chete inoramba ichingotonga todawo dzimwe patiwo dzimbotongawo idzi ndo inonzi democracy handidi
ko vamwe vari kukurudzira kuti paumbwe hurumende inofanira kubata matomu inosanganisa mapoka akasiyana-siyana muzimbabwe munoonawo sei kurudziro iri
zvakanaka hazvina kuipa but at the end of the day ngakuve nemaelections vanhu vakungosarudza munhu wavanoda vasaitwe zvokuimposwa munhu kunzi hanzi uyu ndiye haleader wenyu hazvisirizvo zvatiri kutsvaga
aiwa tinotenda zvikuru vamapfumo nekuwana nguva yekupinda pachirongwa.
Can I just ask a quick question, Dr. Mapfumo, before you go? Any plans of going back to Zimbabwe soon?
I'm keeping my fingers crossed. I want to go back there soon, but I'm keeping my fingers crossed. I want to see what direction the country has taken. If it's a positive direction, I'll go back home.
Thank you so much. Kana ma kwanza yenyu kunge ma kuda kuenda munoenda yenyu to Dr. Mapfumo.
Aiwa tinotenda.
Thank you so much. Christine muteereri mukuru we Studio 7 Donald Mamboma ari parunhare muchingamidze.
Donald, welcome.
Mukoma Grizi makadiko na mukoma Jonga.
Tiripo.
Ndiri makorokoto ingaitsa.
Aiwa tozoona mwana kufamba kuti idera here kana kuti anofamba.
Ya, izvi ndiko hongo tenda mwari nechechinzi mochinidano chatsha. Kuti tikaipa pakuri izvi kuti ufika kwatakaita ipa patero ndisika zvokanga ndiri hadi pamberi pasi. Kuti ungosvika kwatakaita ipa pano haukutenda kai.
Saka zvi
ndamugabe wanga bvara vapenyu pachi office ya.
Ndizvii zvamungaudza vana veZimbabwe asi radio yenyu iri kubva yadzoka zvakare kumunzwika munzeve dzedu. Chititaurai kuti iwe imi zvii zvamuri kupa vana veZimbabwe kupinda kwamaita muchirongwa mukana wamawanawo.
Zvandidangotaura ndepekuti zvaisagwa navamapfumo izvo ndozvandidangotinzira cha kuika zvinhu zvakanaka chaizvo asi vachitirawo isusu vanhuwo nokuti independence yainenge inoiteya yakapuruvha kuti yanga isiri yedu vanhu veruzhinji takangofarawo hedu vabereki vedu vakangofarawo nevanasekuru vedu vavapo asi yanga isiri yavo hapana chavaisarisa nokuti zvakazobuda pachena kuti independence yakanga ichingoya vanhu vachoruma vakava vachidya iko zvino ruzhinji vevanhu vari kungotambura saka tichaziva independence yavapo ika isunungure vana vose venyika yezimbabwe ichangosunungura vanhu vashomashoma chete nokuti hatina zvati taita toda kufarira yese hurumende yemubatanidzwa ndorasa kuti yanga yakakosha chaizvo panguva yatiafrica i hapachadi zvokuti kwai ava ndokumba kwana maiguru ava ndokana maini vanozoyawo kwamaiguru vaguta papasingodangoti sadza ribikwe ribugwe mundiro imwe tizive pachoita maonera pamwe pakaita zvekuti wokwamaiguru wokwamaini woshayiwa handioni pachibuda zvakanaka ini nyika yaita haingapumura haingavachiti haiingi mberi nekuti ndozvinhu zvatiri kuramba zvatachingoramba kubva kare kubva 2022 taizviramba nebaloti vamugabe vachitazana mizheve vasitaa vasingazivi asi dzazobuda pachena vatairamba zvaizva kuti nai vanhu vaivatigira ndo mainform deposit azokuta pakuti haa vaigokuda toti vakavapa mukana kana tambo refu iko zvino yasita pakuguma tambo yavo saka tokumbira kungoti kana vachiita zvavari kuita zvese zvavasingaita vakuru vehurumende vaiti vachiyeuka vanhu kuti simba riri kuvanhu kwete simba ririko harisi kwavari varege kumisiriza masimba avo nokuti jesu paya paya vakaenda vakagara dhongi kujerusa rema rikawadzirirwa mazambia nemucheka vakadzi vachipururudza rikazodzokera rogarikane rogarikwa vanhu hazvisi vachipuwa ruremekedzo anga achipuwa ruremekedzo nijesu
vakaasaka
vamunangagapa tidangoti vangoitawo vachingoyeukawo vanhu kuti shwaka vanhu kufarira kuri kuita vanhu ikoko vanofangawo kucherekedza kuti korerei kana vakazoitawo havo zvimwewo asi tochikubatai vachatisunungura pajoko reuranda katata hativi nokuti hatatokura kuchembera tina kumboshandawo kutozvigazandawo munyika medu.
Aiwa maita basa
ndodangotenda nemukana iwoyu mugoma Jonga tichitenda nemi nemaspecial broadcast enyama notipa makuseni kubva zvatanga chimurenga ichochi tinokutendai chaizvo ndimamwe makatogwa hondo yakagowa nacomrade nanacho enga namauto tinokutendai chaizvo nokuti vayakamuchitiziva zviri kuitika
Aiwa tinotenda zvikuru vamambo mane kuti yeukawo. Chris wanzwa vaDonald Mamboma vatendawo Studio 7 hanzi aiwa mune bandiko renyora makaita munawids. Asi hatigonedi kuzvirova matundundu tinorova matundundu naivo vana vamamboma nevamwe. Ndofunga vaDenmoyo vachiri parunhare.
Nomuzana moyo.
Chiri pano.
Yeah, mnumzana moyo, besa kuluma na panu kuti, those are ethics when we talk about such issues. I'm sure you'll understand that, you know, every profession has got its ethics, and my profession demands that when you are discussing such an issue, you know, at least you have to be sensitive because it's an issue. I mean, you should understand, I'm sure. So let's talk about, let's have your views without necessarily, you know, making those allegations or, I mean, statements, not really. I apologize for that.
I understand, Mr. Gandhi. Unfortunately, the sensitivity of the issues we're talking about, it is very difficult. Because when we talk about why people are happy right now that Mugabe has been pushed out of power, those are the reasons that you are saying we should not talk about that, the people are happy. I will refrain from using those if you deem them unethical. But the truth still remains that that's the reason, number one reason, why people are happy that Mugabe has been pushed out.
Mm-hmm.
And the second point is, though, yes, Mugabe has been pushed out and the people are happy, unfortunately, the person replacing him is equally guilty of the same reasons that the people are happy that Mugabe is out for. He participated in those when he was the state security minister, I don't know how to say it anymore, but when it happened, he was the state security minister. We know that in 2008, he was the one behind the rigging of the elections that resulted in the results taking a month to be announced. And during that period, we know that the elections were tampered with. He has always been with Mugabe from the beginning, from 1980 to today. For 37 years, he was his right-hand man. So really, to us, when we look at this deeper, yes, we're happy that Mugabe is gone, but replacing Mugabe 0.1 with Mugabe 0.2 really doesn't change anything for the people of Zimbabwe.
Mm.
And it will soon be clear that really the more things change, the more they remain the same. We took one dictator out, but clearly the person that we are replacing him with was his right-hand man. What could have been the right thing if the army was serious, which we know it's not? It did this not for the people, but for its own self-aggrandizement, to put one of their own in power.
Mm.
If they were serious, they were not going to install Mnangagwa as the new president. I know our constitution says he should be the interim president, once the president resigns, and we respect that. But what would have been the right thing if this was really for change, if this was really for the people? They would have started with announcing a date for the election for a new president to be elected by the people, for the people. And before they can get to that, they would need to make sure that the electoral reforms that have caused all our elections in the past to be illegitimate, not to be recognized by the international community, that the reforms be in place, that the international community be allowed to supervise those for credibility purposes.
Mm. Mr. Moyo, please just stay on the line. Tinem Terer, but before we go to the listener, we want to welcome Dr. Chipo Dendere to the program.
Dr. Dendere, welcome to the show. Hold on there for a few seconds. We'll talk to Siloam Lalelu Kany, Koko Kany.
Yes, Sanbonani Vantwana.
Siyaphila Koko Linjani.
Hayi siyaphila, nathi siyaphila, siyabonga ukungena kuhlelo.
Yee, lathi sibongile.
Hayi silokuthaba, kuthaba sibili ukuthi inyoka imamba isiphumile emlindini kodwa sekuselimamba encane konke khonokho sikukhangele sibili hayi sithabile kodwa ke silo mbuzo umbuzo esilawo ukuthi umntana enyoka inyoka wasozavela tintsha loba lilalela ukukhuluma kwenzayo sathesi hayi vele kuyatshengisela ukuthi bazakababhalise amabanga athi thina besikhangelela ukuthi kube ngumuntu obambanisa amabandla engazakhiphi ibandla wani engakho khonokano bekuvele kusenzini ingabe yena vele uhlatshathe kungazathi ibandla leli ngiyabonga abasekeli bami elinginiselapha khathesi ligcwele lapha ukuthi lingibone nami ngilibone so njalo hayi i-future siboni ngani kayikho asiboni ngani kayikho sibili so besicela sibili ukuthi anibana ngathi ngaka okufunwa ngabantu babambane
hayi kuyezwakala kakhulu hayi sibongile kakhulu gogo
hayi lami ngiyabonga
okay
siyabonga ngokusinika uhlelo lolu luhle okunye okumangalisayo siyaluthanda silalela suku zonke
aw hayi siyabonga kakhulu ngokusekela
hayi nathi siyabonga
hayi sibongile jonga that's a grandmother Kanye and she's you know she's saying she's quite skeptic about the new the incoming president because when he made his address his first address
today
she wasn't impressed because she thinks that you know it will be the same old story.
Okay. Mm-hmm. Well, let's hear from Dr. Dendere. Dr. Dendere.
Hello?
Yes, may you tell us your take on the events unfolding in Zimbabwe?
May I ask a question? I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I was a little disappointed in this speech. To say that with a deconstruction speech, you ask a Makatarisa language, you ask a Sandisa. Na kusiana ni language ya kanga nishantikona wa mkabi na mre mkabi kubikitira wa mweza kipa sine manju wakata warajukare kuti ilu watenda mawucho neza nupief asa wana kuwezira kutitri kutienda wa mwewe opposition wakabatana nesu muzakaitika nikuti maonera angu wano kete sana atuangire wakabuda wa titi kipasirane speech yago yenge itiri conciliatory zvinogona kudaro kuti pamwe munhu asinganyatsogone kupa maspeech kana kuti munhu avanyorera speech haana kunyora speech neutsamu asi it was not impressive ya yange isingaite kuti munhu unzwe kunge the president vakowo
Chris.
Yeah, it's quite interesting. We didn't ask Mr. Moyo. Moyo, when you use njani is speech le?
Njengoba uchipo echo akula mehluko lapha bafowethu yebo siyazi ukuthi abantu bajabulile ngokumgaba besehlale 37 years kodwa into abayikhohlwayo ukuthi uMnangagwa layo uhlale 37 years and layo uMnangagwa ngokwakhe umuntu obevele ephakathi kwakho konke okwenza abantu bazonda umgaba so angiboni ukuthi even nangendlela akhulume ngayo ayitshengisi ukuthi ngumuntu osetshintshile ofuna ukuthi alungise ama-mistake ayenzakala ana umgaba kodwa sibona engumuntu even maybe ozoba wese ukudlula umgaba ngoba it's almost like akanayo umhloso wokuthi ahlanganise abantu athi hhayi asakheni ilizwe lethu sibambeni singabantu bani cha uvele nje uhle waphuma vele wahlwatshengisa ama-colors akhe ukuthi hhayi mina ngiyizani vele and ngifakwe yi-army and i-army yakhuluma vele kudala ukuthi ongela ama-liberation o-credentials vele akhohlwe ngokubusa la eZimbabwe so to me vele ayikho into ezolunga la abantu nje kumele baphakame siqhubeke sidemand ama-free and fair elections ngoba ama-elections a-free ale international community where the playing field has been leveled. You wanna, I mean, look, if singaba nama-elections a-free and fair, awine umnangagwa ngoba abantu babona ngathi uzoba yilide ngcono. Fair enough, sizosebenzisana la. Kodwa ama-elections lawo alobucili phakathi, ama-elections arobha abantu amavoti abo, asingeke sivumelane lawo. And le international community ayisozivumelane lawo. So illegitimacy yegovernment kamnangagwa is still the same and izofanana le government kamkhaya.
Maybe we can hear from Dr. Dendere, if she's still there.
Before we go to Dr. Dendere, we have a listener.
Okay.
A caller, Chuma. Chuma, kunjani?
Yebo, kunjani. Ngiyaphila mpoka Christian, kunjani?
Ngiyaphila, Chuma. Ungasiphimbo, ufona ungapi?
Ngifona ngiseGoli.
Oh, seGoli. Ungasiphi imbono yakho?
Imbono yami linani nje, kodwa isiqhezi. Yabona le ndaba kamnangagwa mna kangitholi kahle ngoba for 37 years naye kucabhinet kamgayo eyiyo liyisenza imgulamkhuba emkhulu kakhulu yena bekuphi angilaye becashi ngivumelana logogo lothi umntwana inyoka inyoka yena bushithi laye inyoka encane laye ezogamula kancane especially ukuthi ngabe uhlangano lwethu wasesindebeleni hayi mina kangimboni mina ukuthi ngingavotela yena hayi angiboni nje vele singaphandle nje hayi ukuthi sithone nje abantu sedisikhathi sijabule ukujabula e sijabule ukuthi umgwabo uphumile kodwa lo ongenile kuyafana izamthi owulayele khona 2037 years umnakakho njalo nguye labo babili igakawo ma-elections. Mina ngizavuma uma bengenza i-free nje-elections awuyavota siyokuyavota kodwa siyabona ukuthi azaba-free nje maye ngaba-free nje kushinto abantu ezingazangithandi hhayi lapha sinankinga kodwa nxaye ngo-free nje hhayi namamboni ukuthi abantu ezingazongihluphe abahluphe ngayo izengabe ihleli zanipiyef hhayi siyabe sihlane emakhanda hhayi hhayi laphoayi kwathanda amvuni ngohlupho elihlupheka ngalo ngaphandle kwezo iyesibisele sithi uza kangcono umntwana inyoka hayi na angibhilive ngakho yimbono yami nje hayi lapho angivumi
a okay hayi kuyezwakala sibongile kakhulu Juma
hayi thank you love
okay ube lobusuku obuhle jonga
I'm not sure whether Dr. Dendere is still on the show because she was rushing somewhere. Hello, Dr. Dendere? Dr. Dendere? I think she has left. Mr. Moyo? Mr. Moyo?
Yes, sir.
Yes, I wanted to ask this question to Dr. Dendere, but she is no longer there. I think she has left since she was rushing somewhere. But do you believe in a transitional government? Because there are many people calling for a transitional government, and that transitional government, I think it will set aside elections that are expected next year. What's your take on that?
I do not believe in a transitional government. To start off with, like we have said from the onset, we are replacing a ZANU person with a ZANU PF. So if Mugabe had not resigned or if he had not been taken out by the army, were we going to have a transitional government? No. So in that aspect, nothing has changed. We need to understand that nothing has really changed from the perspective of who is in the government and who's ruling right now. It's still the same cast of characters. So what is the need for a GNU at this point or even a transitional government? What we are saying is we have an election to go to next year. Our focus should be making sure that that election is free and fair, that that election is international community supervision, that election will allow every opposition party to have access to media, that us in the diaspora vote, 4 million of us who have been pushed out of the country are allowed to vote. That is what we want to see. We don't care about the transitional government. What is its purpose? We want an election to happen next year, but that election has to have those reforms in place. Why are the people of Zimbabwe who are outside being denied their birthright to elect a leader of their choice?
Thank you, Mr. Moyo. Please do stay on the line. We have a caller, Christina Mukoma Gogode Wariparunari. Hello, Wagogode. Wagogode, hello. Nari ya undofunga ya dona. Tinoimba kutu wanu kwanisa kuzoka. Vakari kwa churongo wa gogode. Kristu unukona hako kumbo tau.
Yebo. Mnumza na moyo. Nga si kangele. Obo kusenza gala e Zimbabwe lapa. Njongo buchilo. Nukuti kukanya. Umnumzana Mnangagwa ngani kakhulumi ukhuluma ulimi olufana lalolu oluwe lukhulunywa ngensuku ngokuhulumende odlulele vele lokuhulumende wethu but umongameli odlulele lo manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzasetshenzwa njani kakhulu ama reforms lawo elihlala likhuluma ngawo ubona ngani azaba khona yini
Ama reforms eventually also were going forward because the economy of Zimbabwe right now is underground. The economy of Zimbabwe has failed dismally. Unemployment rate is still at 90%, and that is not going to change because Mnangagwa is there. The fact that there's been so much mismanagement, misgovernance of that country simply means that it's not sustainable to continue having the same people. Our sanctions, they are not going to be lifted just because Mugabe is out of power. They are still going to be there because nothing has changed that would lead the international community to decide that now it's time to lift those sanctions. So there's not going to be any change that is going to happen.
Sorry, ndakubata emuromo wamoyo vagogode vaya vanenge vadzoka zvakare parunare regai tingonzwa kwavari kutozodzoka zvinyi kune imi vamoyo vagogode makadi ndiri mupenyu pindai henyu muchirongwa
ndiri makorokoto nemakorokoto
aiwa tese
tinofara hedu ini chatonyanya kufarira hangu ndechokuti mukuru wabhapa chigaro kwete zvokuti tinomuvenga zvokuti wozorora semunhu wakura poinda vamwe vanokwanisa kuadvhaisa naye akagara iye achizorora semunhu unenge akarwirawo nyika asi chandisinawo kufara nacho ndicho kunyanya kufara nacho ndechekuti pavanga vachida kuita impeachment yavo izvi vadaridzawo maopositori pati kuti uyai tibetserane kuti pesendeji yatinoda kuti tiite impeach mukuru isvike maopositori akainda laka mutaura kuti vaite impeachment vari pakati peimpeachment vazvindobvazo yamwati nekuti mukuru wati ndoregera hangu nechikonzero zvokuti handina kufoswa asi ndoda kuti ndaendirira mberi ndokubva vachitocheredza impeachment yacho voregai impeachment iyai vakungonga zvokuti vachitsvaka munhu unopinda apa vochidhindazve ava vachitavavhunzire emumamwe mapato kuti varume murume zvaati ngaachibuda isito ngatichitobira kuma tichake munhu anopinda havachatauri izvozvo vakutonomendereta munhu wavo saka ini ndaachivazi kuti dei vanga vari vazviri zvirivisheya vaivhunzawo vanhu sezvo mayunivhesiti vana vakaramba kunyora vachiti mukuru ngaambotsiguruka vanhu vakaurayawo vakazara vachiti mukuru ngaambotsiguruka mapato aya akazara achiti mukuru ngaambotsiguruka vachivhunza vanhu vochibetserana vabetserana vochivane voisa musoro pako chetevete chinhu chekuti zvimbire mberi saka indaona sekuti vanhu vanodhonzera kwavari saka hazvichizvo
asi vagogode ndikubatei muromo ka bumbiro remutemo rinoti kana mutungamiri wenyika akanga abva pachigaro bato ranga riri masimba ndo rinopedza temu yasiyiwa nemutungamiri abva pachigaro ndo bumbiro remutemo saka ZANU-PF ine kodzero yekuti inge ichisarudza munhu anoendesa mberi kusvika paitwa sarudzo gore rinouya
saka ivangu tinouya tikuchibvire potei kana tari kubvira potei yaibva tobva yaditega
aivazve havagone kuti vachichinja bumbiro remutemo kana vakushandura bumbiro remutemo zvine zvaku amen kana vakuisa transitional government kana unit government vanenge vakugadziridza bumbiro remutemo kuti ribvumidze izvozvo pari zvino mutemo uri kuti pakabva mutungamiri webato iroro kunouya mumwe anenge achiendesa mberi temu iyoyo kusvika iperi
oraiti tapanzwa kana pakadaro hapo ivo vaindai papapa kuti vatiratidza kuti vanga vasiri pamwe chekuti tindirira nevanga varipo vazozorova ava ngavachimbotichinjiravo kuti isi sezvezvi tiri kunoko takangouyawo kunoku nemahadhichitika nematongero aaita vako mudhara nokukura ngavachichinja vachiti ivo tikuwa nikodzero dzekuvhota tisarudzewo munhu unoita zvatiri kuita kuti kana mkanodo mana katozo kateta ba divorce chizi mzira nika kinaru wazi wako chizi mzira nika zivamo chizi kisa ufini wangu asinuru chino watawa kuwa kujika yetu mzibabu
aiwa pakanaka mama zote tunowe wimba kutima shoko enyo haru kunzuki kwa anzivane nzewe vano nzwa wazo shandisa tinotenda shukuru Chris tina Dr. Wangu Mazodze vanove nyanzi mnyazo shumatunga ruwe nyika vari mu New York Dr. Mazodze tino gamchira ipa chirongwa
tinotenda makadi murie Zimbabwe
aiwa tino imba kutu murie Zimbabwe vapenyu varu kungo taritiro huku nzuko kubaka muri pa maonero yenyine zviri kuitika kumusha mwangu titi dim
ndinofunga chudu chakanya kukosha ndechekuti vamunanga abva kusumuka kwava kuita vanofanira kuramba vachirangarira nokuziva kuva kuti zvive mundangariro dzavo kuti vana veZimbabwe vakabuda vachiita mademonstrations vachifamba vachimira neami vachimira nemawoveteran vanofanira kuziva kuti hausi mucherechedzo sigiro hovaina kukuwana veZimbabwe asi kubuda kwevanhu mucherechedzo wekuti vanhu havachada nezvarobho vanga vasingachada nezvarobho Mugabe ngavasavhiringika kana kuzozvitora sekuti zvaireva kuti vanhu vaivafarira chaizvo kubuda kwakaita vanhu saka zvinofanira kuti zvirambe zviri mundangariro dzavo vazive kuti vanhu vakabudira kuti vaisada Mugabe pane kuti vaida Munangagwa solution yeZimbabwe iri kusarudzo ende vanhu zviri pachena kuti vanhu vanovano vemunhu vanenge vachida vane munhu vanenge vachitevera saka vamunangagwa ngavachiva nemweya wokugamuchira mamiko yezvinhu vanogona kuita mutungamiriri akanaka zvokuti indaito kuti kana dai zvaizvi daindipe kana advice kana mazano kuti vamunangagwa daita vamunangagwa tinida itransitional governments moita hiro mochisiya nezvekuita kuku zvekukwikwidza izvi nekuti mukasiya zvekukwidza muchabva maita muchaita gamba rinongonzi akabvisa Mugabe akadzorera nyika kuvanhu pari kuti vakwikwidze kuti vakakwikwidza zvechokwadi sarudzo ikange dziri pachena vachanyadziswa zvikavarwadza nomuonera angu ende mautano zvokudzoka zveopindira ndozvatinotyira kuti mauto tichada kuramba tichimaona tichipinda munyika dzedu
aiwa maita basa Dr. Mazodze rambai muri parunhare taita mumwe muteereri mukoma Harry makadi
ipedu makadiwo
aiwa tirova penyu muri kufona muri kupi
iri kuZambia
titaurireyo kuti nhau dzekusiya basa kwavamugabe dzakatambirwa sei uye tarisiro yekuti vamunangagwa ndo vangangozopinda panyanga
ya kusiya basa kwavamugabe vanhu vakafara asi kudira vamunangagwa vafanana nemunhu apindwa mubhora timu yakarohwa 9-0 kwasara 5 minutes kuti bhora ripere chinhu chikuru chavanofarira kuita pamaspeeches avo vanofarira kutombokumbira ruregerero kuvana veZimbabwe semunhu akaseenza zvikuru muhurumende yakanga ichidzvanyirira vanhu nezvimwe zvakawanda zvaiitika ivo varimo muhurumende saka chekutanga vanofarira kukumbira ruregerero maactions avo avachange vachiita vacharatidza kuti speech dzavari kutaura vari kurevesa here zviri kubva pasi pemwoyo vatendeuka here kana kuti ingori shiri inenge ine muririro wayo wekudhara asi panguva diki iyoyo vane mukana wekuti varatidze vana veZimbabwe kana vaine rudo zveshuwa nemhuri yeZimbabwe nekuvaka nyika vanofarira kukumbira ruregerero pane zvaiitika muhurumende ivo varimo tinoziva kuti hurumende yakanga ichitonga kune vamwe vanhu vekuti vaiti vakada kupa pfungwa dzavo vaibva vaburiswa muhurumende vamwe vakasiya vega like ana Simba Makoni ana Dabemba vakasiya vaona kuti munhu wavari kushanda naye haabvume pfungwa dzevamwe vanhu saka ivo vane mukana iwoyo wekuexpressa kuti no zvakadai zvakadai zvaiitika nechikonzero chekuti vakakumbira ruregerero kuvana veZimbabwe pane zvaiitika varimo vochiratidza manje kuti nyika ichive feya like munongoziva kuti vanhu vakawanda vakanga vari muZANU-PF kudhara vaizobvuma vabuda muhurumende kuti mapurisa anodira anorerekera kana ivo varohwawo vachida kuita marali kana kuti vatadziswa kuita zvavanenge vachida kuita vaizobvuma vabuda asi pavanenge varimo muhurumende vanenge vachiti aiwa hakuna zvakadaro maopozisheni tinokuzivai munotya sarudzo munodi ifiti risangano rerinyararo saka pare zvino pavudiwa kuti vachiparidza mari dzekuti mhuri yeZimbabwe ibatane kana uri mutemo mapurisa obata mutemo semutemo vanhu vakarwa hapanzi vezana havarwe kana tive MDC havarwe ngavangotonga vasina dira ravakarerekera vobata nyaya senyaya voitawo kuti upfumi husimukire asi dambudziko hombe ratinaro muZimbabwe inhau yekuti ujaniriri mutemo wanganga usiri levhu wanga vachitarisa kuti tiri kutonga ani kana tichitonga vajonga naBlessing tinenge tichitaiwa vajonga havadaro Blessing ndianoita izvi saka izvozvo ndo zvinhu zviri kuda kunyanyogadziriswa asi mukana wacho uripo panguva diki iyoyi vakangorevesa vakaratidza nemaactions avo pakaita vanenge vaita mhirizhongwa zvotengwa zviri levhu nyika inonaka nekuti chimwe chaikonzera kuti nyika isanake pamagariro evanhu inyaya yekuti vamwe vanhu vaitoziva kuti inini chero ndikaita sei handisungwi
kungofona chete kuti tinotenda zvikuru mukoma Harry regai tipe vamwe mukana tinotenda zvikuru
orit maita basa ndinotendawo nekupinda muchirongwa
morara zvakanaka kuZambia uko tinototendawo kuti muri kutibata ikoko
aiwa tinotenda mungoramba muchitepfenyura musina divira makarerekera kana ivo vacho vari kudawo kupinda pakutonga kana vachida kupinda pamhepo ngavapinde vapewo pfungwa dzavo kuvanhu vanhu tizivo zvavari kuronga neremangwana reZimbabwe mungopa vese kukana.
Thank you so much. Chris Mukoma Harry from Zambia is saying what Mr. Mnangagwa should do first is to apologize to Zimbabweans for what happened to Zimbabweans during the 37-year rule of former President Mr. Robert Mugabe, in whose government Mr. Mnangagwa served. So I think we earlier discussed that as a Studio 77 team, and this caller is buttressing that. Yes, you can go to our guest.
Yes, but before I go to Mr. Moyo, I'd like to read a tweet from Mr. Jonathan Moyo that you tweeted yesterday from we don't know from where, and it reads, "There'll never be anyone like R.G. Mugabe. I'm grateful for the opportunity to have saved my country under and with him. I'm proud that I stood with and by this iconic leader during the trying moments of the last days of his presidency. Democracy requires politics to lead the gun." What's your take on that tweet, Mr. Moyo?
Well, Jonathan was part of the faction in ZANU, the G40. So it's obvious he will always be anti-Mnangagwa. I mean, he tried, he's the one who actually caused Mnangagwa to be fired from the party. So I would say, in a nutshell, Jonathan is just singing for his supper. And it's okay. I mean, I guess people should be allowed to sing for their supper. But unfortunately, this supper is no longer there. We know the Mugabes are rich, so they've stolen enough, looted enough. Maybe they are going to wage a comeback from outside, who knows, with the money that they have. So Jonathan is probably going to be pivotal in that role. He's, I guess, free to speak as he wishes with regards to Mugabe. I mean, he was his minister of misinformation. The Goebbels of Zimbabwe, because he caused a lot of pain and suffering in the 37-year reign of Mugabe. And I believe what I would like to go back to is what this other gentleman was saying, that Mnangagwa needs to apologize to the people of Zimbabwe. I think that is very key. I think if he's going to be genuine and he wants the support of the people, I think it is key for him to say, you know what, I'm willing to start on a clean slate. Mistakes were made. Really, I had no control because Nkuru wangu is stubborn, wanted things his way, and I couldn't do anything. I think people will sympathize a little bit with that and say, okay, let's give the man a chance and see what he can deliver. Mm-hmm. But if he doesn't do that and continues with the status quo as if nothing really happened except that Nkuru was removed, then he's not going to get the support from the people. because the people are going to see him as being not different from Mugabe in the first place.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Moyo. Before we go to Dr. Mazodze, I understand Dr. Dendere is back. Dr. Dendere, welcome back.
Thank you.
What's your take on this caller statement that the best thing for Mr. Mnangagwa to do is to apologize to Zimbabweans? And we just heard Mr. Moyo supporting that notion that Mr. Mnangagwa should apologize to Zimbabweans for what happened during the 37-year rule of Mr. Mugabe, in which government Mr. Mnangagwa saved.
Absolutely. I mean, this is something that I have been saying on Facebook and Twitter, actually early on last week, that what would be nice is for ZANU-PF to just pause, right? Don't ask people to go for more marches. Don't ask people to call their MPs to support impeachment. And I was saying, one of their spokespeople, because Nick Mangwana was very active online, and he was borderline insulting people already. Chinamata was already insulting people. And I think, why don't they just apologize, say, look, guys, we are sorry. Because what's happening is, it's not that ZANU-PF is leading people in asking for change. In fact, ZANU-PF is joining what people have already been saying for years, that the government needs to change. People have been saying this. Mr. Moyo knows more than I do about this, but that opposition activists have been beaten for saying this. Justina Mukoko was disappeared and brutalized for saying this. Itai Zamara still disappeared for saying that Robert Mugabe must go. In fact, Itai Zamara's most iconic sign is one that he carries with the words Robert Mugabe must go, and his family still doesn't know where he is. So we just needed the war veterans, not the war veterans, but ZANU-PF, the political party itself, to say to people, look, we are really, really sorry. We're sorry. You don't qualify it. You don't do anything. You just say, I'm sorry. And that's what I expected from Emmerson Mnangagwa's speech today. I didn't expect the same mudslinging, calling G40 cabal. We've heard that. We've been hearing this.
Story
is bad.
Dr. Dendere, sorry to interrupt you. Let's go to one of our guests before we go to a caller. Maybe, Chris, we can hear from Dr. Mazodze. 30 seconds, Dr. Mazodze, your take on this statement that Mr. Mnangagwa should apologize.
Yeah, I think not just Mr. Mnangagwa is a person, but I believe that the incoming administration should take serious measures to address the Matabele and Midlands issue of Kukula wounds. I think the issue of just an apology is way too much on the surface. Why am I saying that? Because Mugabe himself said, Mugabe said it's a moment of madness, which doesn't make sense. The issue of Matabele wounds, people must be allowed to rebury their loved ones. They should be allowed to have ceremonies, rituals,
I think your phone is dropping, Dr. Mazodze.
Can you hear me now?
Yeah, but it's dropping at some junctures.
I think you can hear me now?
Yes.
Just
30 seconds, because we have a caller who is waiting.
Matabele should have a definitive solution to their situation. They must be allowed to express themselves, to have their rituals, so that this issue is closed for good. Not to be led by the government, but themselves should say what should be done, their initiatives within the parameters of our law.
Mm-hmm.
Not for the government to dictate to them, to tell them we will solve it this way. Mnangagwa should just open up to that, admit, but it should be practical, not just a theoretical thing.
Thank you so much. Do stay on the line, Chris.
Yes, Lord Mlaleli Undlovu. Undlovu, sakwamukela kuhle.
Oh, ngiyabonga bafowethu.
Yebo.
Ngiyela e-studio.
Yebo.
Ngiyabonga nje abantu eZimbabwe.
Ungaphi kwomhlaba?
Oh, in fact, Johannesburg.
Okay, ungase kumbona yakho.
Nami ngiyabonga lokhu uNkulunkulu asehlisele khona.
Mm.
Abantu eZimbabwe asiwubongeni uNkulunkulu akwenzile, ngoba uNkulunkulu nguyena ophethe umhlaba. Umnangagwa wenza into embi, siyakwazi konke okwenzakalayo. Bafa abazali bethu ngendlela ezibuhlungu kakhulu impela, kodwa uNkulunkulu ekumisile bathi xa ungeke kuze kweqe. Thina asisebenzeleleni sibonge uNkulunkulu akwenzileyo ekhiphe igama. time sijeyezile sibone ukuthi umntaka wakho uzosiphathela sethi yamgxeka sisibone esikhathini sathi uNkulunkulu uzitshintshile izinto ezimbapha uthi uNkulunkulu kambe sengathi izule ayithi zonde usonani into embi esayenzayo emhlabeni asimnike ithuba simbone ukuthi uzoyenza kanjani ngoba into yonke ihlelwa uNkulunkulu emhlabeni abantu abalele phansi izinyembezi ababulawa umgazi nabaphezulu ezulwini wonke umhlaba wokubhekile umgali wokuhlamukele into zonke emhlabeni akekho umuntu ade ulindele umhlaba wonke jikelele lamasotha eqala into leyi bakhona abalesikhathi bakhula ukuthi ngenzeka lokhu kodwa wabanjayo uNkulunkulu kwenzekile indlu impela yingeda kakhulu impela kodwa-ke asiyibekezele sinikeni ithuba layo sibone ukuthi izenza kanjani sithule sesibone nje kancane sibongele uNkulunkulu hayi yabona
hayi lathi sibongile
njalo okunye okuze ewenzeka akufuzanga ukuthi elandele ozuma lapho labo bisi babo laba namazwe la aseChina ama-eastern countries lawa angenancedo e-Africa amazwe ecenalanga yiwena vele angcono emhlabeni kufanele ukuthi eqise kuwena uze amakhampani ezovuleka eZimbabwe lapha nayo indawo yomhlaba kufanele eyilungise eyihlele ngendlela hathi ukuthi amapulazi uzokungena sowugana izihlata zohlela wonke umuntu eni uhlele ngendlela ingoba unkomo ekuqaliseni wayefaye ngakhona ungahamba ngendlela enhle mina ngibona uzosebenzi napha ngendlela enhle ngoba nayo iyatha i-competition ukuthi edlule ebukwe ezakhele igama phezu kwalokhu umgale ubuthi owabenza so i-competition lapha nale ndlela amasota ayenze ngakhona ngibona ukuthi uzowahlonipha uzoyesaba hayi ngiyabonga
hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle
hayi ngibonge kakhulu
Maybe tombo zikafuna vamoyo vamoyo masoko yenyu amungasiyira vana vezimbabwe nguva dzamhanya
ya inini ndinongoti kuvanhu vekuzimbabwe never give up we've been in the fight tichiri muhondo for 19 years say MDC we've been with the people taramira nevanhu pavaishungurudzwa nezvanupf nanhasi tichiri kungorwa hondo iyoyo hapana chachinja muhurumende because zvanupf ndiyo ichiri kutonga Mnangagwa haana kusiyana navamugave chinhuwani vaiita zvinhu izvi vari vese saka isusu ngatirurei mafree and fair elections ngatirambei takashinga tichidhimanda kuti international community ngaibvumidzwe kuuya kuzosupervisa maelections ngatirambe takashinga kuti vanhu vari kunze mudiaspora vapuhwe pemishini yekuti vavhote ngatirambe takashinga kuti maelection anouya gore rinouya iri ngaite free and fair kuitira kuti tiwane mutungamiri anodiwa nevanhu
thank you so much Mr. Moyo
yeah hayi sibongile kakhulu mnumzana Moyo ube lobusuku obuhle
ngiyabonga lamba futhi
okay yeah Chipo Dr. Chipo Dendere you have a few seconds to just give us your last word
I would say that Zimbabweans are saying don't give up. We will be more engaged in our various capacities as academics, as civil society, and as regular citizens.
Okay, thank you so much.
And Dr. Masoz, your last word?
Ndinototenda vana vezimbabwe kuti regaita zviri zvakanaka kuhurumende inotera chita kuti vamunaka bvacho batibata kubatanidza mhuri
yezimbabwe hello hello Chris maybe Mr. Moyo time is up
yes we would like to take this opportunity to thank our guests we had Thomas Mafumo briefly and we also had Dr. Chipo Dendere a political analyst in Boston here in the United States and we also had Dr. Wangu Mazodze a political analyst in New York we also had the MDCT chairman in the U.S. province here, that's the North American province. And that's it for tonight. My name is Chris Gande, thanking all the listeners who managed to get through and those who didn't. See you next time.
Ini ndini Jonga Kandemiri nchitimu gare pejgwa nezirongwa tudu studio 7.